Vachitaura apo vasainirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira gumi nemana pamuzinda weparamende, vamudhenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust ne Women in Politics Support Unit. Vamudhenda vaudza Studio 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari dzedu izvozvo vatasaina navo chibvumirano, vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka zvakakosha kuti tive neshamwari tinobatsira parliament, tinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano rinomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamende inge ino ruoko rwelaw society, tinenge takwanisa kunzvera zvinenge zvichisuggestwa neexecutives zvichiuya kuparamende, toona kuti zvinobatsira nemutoo upi, tingagadzirisisei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remutemo reconstitution yezimbabwe.
Amai Valerie Zviuya vekuLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vachishanda neparamende, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ukama uhwu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa ukama hwedu neparamende. Tisati taita MOU iyi tagara tichitoshandidzana zvakanaka neparliament maererano nemimwe mitemo inenge iri kubuda kuiinterpreta nekupol pfungwa dzedu secivil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano chasungikana zvichiita kuti tikwanise kukooparata zvakanaka fugore restrategic plan reparliament inofunga matoro wana from 2019 to 2023.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect amai Abigail Gamanya vati vachashanda nenhengo dzeparamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburitswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nhau.
Tikugumira apa tiri kupindawo kuti tichibatsira kudzidzisa zvemamedia skills kuparliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nemaportfolio committees nemathematics committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive. Maissues anoafekta madzimai netinoona kazhinji asingabudi mumapepanhau yedu kana kuti munyuzi dzedu dzemuZimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende, kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.